Last time, Tikano appeared before the judge said that the bail application ready, City Kadaira. So, judge was 86, but from a submission, he wants also to write the judgment. So, he postponed the matter to Friday at 9 in the morning.
Vachuchisi vari kuti kudi vari kuwirirana nemi here kana kuti vari kupikisa kuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso?
Vachuchisi vari kuramba vari kutizveni musungwa wenyu haasi munhu anorimbisika because paakataya kuda kusungwa akaita kunge akaramba kusungwa. Mapurisa vakagara 4 hours vari kunze kwegedhi vachirambidzika kupinda, saka vazopinda ndobva vamuona akawanda. Zvinova zvinhu zvatichirambawo futi isusu kutiti aiwa ka mungatini munhu ari kuanganyine bheo nekuti imi makauyawo kuti makawanda and zvanga zvichiitikawo ipapo zvacho masekanzenzi earesi yacho anga akatoita kuti munhu atotyawo nonaika aida kutiza haana kwaimbotiza achienda but akatyisidzirwa nekuti makanga mauya makawanda vachanga vatori nefuti. Saka munhu uyu zvaunde oso kuriezitawo ezvehumeni kuti atizewo ahwande ave nekutyawo obva zvainga zvapitika panguva yacheyo ekuti haana kubira akasangana nazvo ende vakaita kunge ipo vari kutsvaga munhu akaita serobha just an innocent person ari ecivilian anga asingatombozivi kuti kana kusanganidzana nezvinhu zvakadaro.
Papuwa here chikonzero chekuti sei mumwe mutongi akatanga kunzwa nyaya iyi akati haakwanisi kuenderera mberi?
Zvanhasi hatina chatakaudzwa chambuitika izvozvo. Rekodhi pamazuva apera pakanga pangotaurwa mutongi akangopa decision yakakati aya ndakuenda over ne handina zvandinotaura about this matter ndobva angonyararawo. Saka tina zvatabvunza iti hatina kodzero kuti timbvunze. Tangopindawo pamberi pemumwe mutongi munyowani